Dzimwe nyanzvi dzinoti zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vese ava havakwanisi kunzwa nyaya iyi muSupreme Court kana kuti muConstitutional Court. Gweta zvakare vari mukuru weHuman Rights Watch muSouthern Africa vaDhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti vamalava vatevedze mutongo weHigh Court. Vatiwo zvaitika izvi zvinoreva kuti vatongi vose ava havachakodzera kunzwa nyaya iyi, izvo zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome vamwe vatongi kuti vanzwe nyaya iyi.
Vatongi vese vedare reSupreme Court nereConstitutional Court reZimbabwe vakadomewa sevanhu vari munyaya yavamalava iyoyi. Nekudaro havagoni kuti vatonge nyaya yavari ivo vakamhangara uyezve yavane chekuita chekuti vanoda mutongo unenge uri kudivi ravo. Nekudaro chinotongosara chete ndechekuti mukuru wenyika vaMnangagwa vanenge vava kufanira kutodoma vamwe vatongi vanonogara kuSupreme Court vasiri vatongi varipo kuti vanzwe nyaya iyi, kwete kuti inzwikwe nevanhu vakare vari kukwidza nyaya kumatare varivo varidzi vematare acho. Hazvigoneke, hazvina chimiro uyezve hazvina mukana wekuti pave neutongi hwejechetere, nekuti vari kumhangara ndivo vatongi vanofanira kuva vachitonga nyaya yacho.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzemutemo wenyika isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vatongi veSupreme Court havachakwanisa kunzwa nyaya iyi. Nyanzvi iyi yati vatongi ava vanokwanisa kutadza kunzwa nyaya iyi chete kana pachinge paitwa chikumbiro chekuti vasanzwe nyaya iyi ndokunge paine zvikonzero zvakasimba zvokuisa chikumbiro chakadai kudare. Yatiwo handi chokwadi chekuti vatongi ava vese vanoda kuwedzerwa nguva vari pabasa savamalava. Asi vamwe vanoziva zvemutemo vanotiwo nepamusana pekuti zviri kudiwa nemutemo wakavandudzwa uyu zvinonakirawo vatongi ava mune ramangwana, zvinenge zvakakodzera kuti vazvisudurudze panyaya inobata upenyu hwavo nemashandiro avo kana vachiremekedza utongo hwejekerere. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika nemagweta evechidiki eYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakaenda kudare vachipikisa danho remutungamiri wenyika rekuwedzera nguva yebasa yavamalava vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Izvi zvakarambwa nedare reHigh Court, asi hurumende yakapikisa mutongo uyu kumatare edzimhosva. Hurumende yakabvuma kuti vamalava vari kuenda kubasa kubva zvapikiswa mutongo weHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.